manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvitatu 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti murume rwoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rumwe divi tinoona vakunza ino mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mitemo inotirana kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo.
Vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo.
Kutodzika mafans ese mosara musisina kana chinhu bcause hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma12 months achava kutipa vachatipa mapemiti here kana kuti vachatipa chii. Saka capitec inobva yatofreeza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit.
Mabhanga ekusouth Africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvisinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi. Vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushishikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act, achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziva kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika sachigaro Media Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC vaGolden maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatenda hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti murume rwoko vanoti tipa mitemo yakanaka. Kune rumwe divi tinoona vakunza ino mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill. Kana ikava mitemo inotirana kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvo zvatinoona zvakafanana nekusunga kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kutyika zvino munguva COVID-19.
Izvi zvatsinirwa navaClarice Maduku vanove mukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuChipinge.
Sekutaura pandu ndakaenda kubva kuChipinge ndinoziva kuti tine macommunity radios 3 akalaisenza kuchimanimani. Chimanimani community radio kuChipinge tine ndau community radio nevemuganga community radio zvinotaridza kuti zvinhu zvizhinji zvinenge zvichema chema kunharaunda idzi dzekuti tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dzekuitika dzeupenyu hwedu dzetsika nemagariro zvakaishuvirawo zvimwe zviri for ethical issues. Tawana mkana kutawakwasa kuhita express ourselves. Kani nukumizu wa ishi. Jino utupa ho, fungwa kika wa sayo, new dispensation, do shimu, shimu, shakimu na udwashi, tamini, mchayo, chayo.
Bill re Cyber Security and Protection Act rakatopasa muParamende uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Bill re Private Voluntary Organizations Amendment Act rakatobuda mugwaro rehurumende reGovernment Gazette uye Paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeruzhinji pamusoro pebhiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora Bill re Patriotic Act uye rinotarisirwa kuendeswa kuParamende nguva ipi zvayo. Asi gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuva dzamutemo pamwe nekupa marezinesi ekutepfenyura bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende ekuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
We are allowed to say that the Zimbabwe Media Commission Act came and left a few things and legislated that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission 8 haina kugadziswa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda nemamwe mapazi ehurumende kuti tigadziswe zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko. Amai Sipo Mukone vatiwo Paramende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichiteera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuParamende asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa apo mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenengo MDC Alliance vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi wapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Vatsigiri veZANU PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. VaMawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara chekwaGutu vasati vaendeswa kuHarare uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu. Asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ekumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukomana nyaya iyi nhengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa kupedzisira vafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita nekuti nhengo iyi yakandoripota paGood Rural Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakangosvika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana tisina kumboudzwa kuti zvanga zvavapapi. Notsvakurudzo dzemapurisa vati vati investigations kuti vanga vabudisa chii, hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu nyaya inombova papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna ose incharge wekwaGutu tichibvunza izvozvo tichivapa 7 days kuti avo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa pama chini chaka buda pama investigation nao
kwa mapurisa wakasatindura chini chininge choitika
kuna wakuna kutindura mazuwa mama mwaya kapira chachaka zimizira zimeita kutitua mamiki zile kuitua kutini waitezo wanafana kuitazo wanatendero wanabumbiro rumtemu soma purisa kutuwaite chakurujo zao kana pavu ya munu atinga tukombleni itachipanyi yake wano sungiru wakutuwaite na investigation ziwayo
tiruku njiwao kuti mudzimai we mufi enemu ningina wacho waka mkochengedezwa nema purisa ziruku famba sehichaisu
ucho kwa adikuti mudzimai we mufi enemu ningina we mufi wakambo toro kubapa gutu besi nchini wanao kugutu police station wa songwa aswaga zwaregeza kununguwa zikashika ito zaileve usiku wasi machajira wakanga wawapa
Rapone. Gweta wa Martin Mureri vanova nengo ye Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Mabanga emuSouth Africa anonzi arikunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakazvishandisa magwaro eZimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera. Kutadza kuita izvi mabhanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabhanga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emuSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNedbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7. Mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg South Africa, muzvare vimbai mashaya mombe, vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vavai kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasina mari iri kubhanga sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafanzi ese musara musisina kana chinhu woziva uzive kuti inotora how long kuti vazo activate kuti ma 12 months achava kuti vachatipa mapemits here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofreeza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit. Like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa vanhu vakawanda mari dzakatombofreeza dzakadaro. Saka wautongogara wakabvisa mari yako imomo chete.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya muswambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa valive one Tommy Makode iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga, makambani, vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 nemiviri iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umboo hwekuti zvakasvitsa mapepa yekuti zvione magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yavamakode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31 2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavhana webhanga guru remuSouth Africa reSouth African Reserve Bank vale secha kanyago asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsambambozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remuSouth Africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe Advocate Gabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31st December inongova date rokuti mapenitsi ndo panoperera asi pane grace period kana kuti time inotendekwa maZimbabweans kuvari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi apply atinoti ma mainstream permits pa anarimo mu immigration act zvimwe zvokuti munhu unodzingwa pabasa zvezvatova zvino zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bhengi rokuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vaone ma lawyers nezvazvo
vashumba vakurudzira kuti zvarwa zvezimbabwe zvine ma exemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zvezimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei
takanguva tataura zvonezvo kuti Home Affairs iri kuti panai kuaplyira mamwe mapermits zvava patangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava aplyire ma mainstream permits Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pamastakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe enzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo tine imwevo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndo yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation
dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenge asisashande kubva pakutanga kwegore rinouya asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukariba nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawane mari yakawanda munguva ino yeCovid-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga basa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvari Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari pabonde. Muzvari Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakatsununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakasirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenteni kana takutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvari Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe ina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye hanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
The many things in the judiciary is to enforce the law. Laws are made in parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, you could talk to the Minister of Justice.
Studio 7 na ina kukwanisa kunzwa gurukota rezo mitemo vaziambe ziambi sezo vanga vasinga batike panare mbosha yao. Asi gweta guru ra imboshanda ne Zimbabwe Lawyers for Human Rights va Jeremiah Bamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengesera nabonje. Va Bamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume kuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific. Izvozvo zvinana loitering, living off the proceeds, using houses or hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvisesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yava kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemabielections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemabielections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mutezeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance, Muzvare Ellen Shiriedenga, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza Muzvare Shiriedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabai elections.
Isusu sebato reMDC tagara tingoti maelections ikodzero revanhu veZimbabwe ende hatina kuzvira kuma izvozvo. Zvoti kana deti vaiswa dai zviraiti batine zvakanonoka. Tikatarisa mutemo weZimbabwe paconstitution notaura tsarudzo dzemabai elections anofanirwa kuita 90 days kana kwashaya kansela kana kuti MP wacho. Saka we're looking forward kuti dai maelections akaitwa kare.
Vagakanje, munoti nezvataurwa naMuzvare Ellen Shiriedenga panyaya yesarudzo dzemabai election.
Sarudzo mukoma Jonga maita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatigone kuti chinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu, uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondena nyaya dzecovid inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kuna ana South Africa pabva kuitika maelection ma36 akwira. Saka zvekunzi takanonoka tinenge takaita muna90 days, hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichiisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu, pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndo zvakaitwa neZANU PF.
Ndodzoka kwamuri Muzvare Shiriedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti Gakanje muri kuda kupindura pindura itinzwa chechi akagurwa nemupanga kana musiyaso rangarira mukoma Jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi
Vanhu vanga vasingaende kumabhawa chaiko. Mashopu chavaikumbidza kubhawa. Isu seZimbabwe sezanopfa hatigone kukoshesa election kukura upenyu hwemunhu. Election rinogona kuitwa kana after 10 kana 15 years. Asi upenyu hwarasika hatigone kumudzorera. Saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziva zvavanoda. Anonzi mareforms avari kutaura. Hapana chisina kuitwa. Kana muparliament gavasi mukavataura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa. Zvese zvakarekomendwa zvakaitwa.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki yezanupf mudunhu reHarare vaAlex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kumutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance muzvare Ellen Chiriedenga. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisendaba.